manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina kubvumbi 25/2019 makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mushonga unodzivirira vana vadiki kuti vasabatwe nemalaria unoparurwa kuMalawi, Kenya neGhana pazuva reWorld Malaria Day riri kucherechedzwa nhasi. Kushanya muZimbabwe kwemutungamiri wenyika yeUganda vaYoweri Taguta Museveni kwosimudza mutauro wakanyanya munyika.
Tengo kukurudzira kubatsirwa kungovakirwawo pekugara. Kuti izvozvo handiti ndiende chigara pamba pemunin'ina nenda tomupawo mutoro ndine mhuri yangu kuvakirwawo dzimba nenguva yacho yekungopuwawo zvekufuka kana zvekudya.
Vanhu vakavhiringidzwa necyclone Idai vokumbira hurumende kuti ivatsigire nekuvawanisawo pekugara sezvo magariro avakaita pari zvino kuchimanimani asisina kumira zvakanaka. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe yabatana nenyika dzepasi rose mukucherechedza chirwere chemalaria kana kuti World Malaria Day. Sangano reWorld Health Organization kana WHO rinoti zuva ranhasi racherechedzwa panguva iyo sangano iri raparura muAfrica urongwa hwekutanga kudzivirira chirwere ichi pachishandiswa mishonga mitsva. WHO yakasarudza Malawi kuti ive inotanga kushandisa mushonga wekudzivirira chirwere ichi pamwe nenyika dzinoti Kenya neGhana sezvo nyika idzi dziine uwandu huri pamusorosoro hwevanhu vari kubatwa nechirwere ichi. Chirongwa chaparurwa ichi chichadzivirira vana mazana matatu ezviuru kuti vasabatwe nemalaria uye zviuru zana nemakumi maviri vari vana vemumalawi chete. Tine urombo mushonga wekudzivirira malaria uri kutanga kupiwa vana kusvika pamakore maviri munyika nhatu idzi. Dingindira regore rino rinoti kuti pasave neanobatwa nechirwere chemalaria zvinotanga neni kana kuti zero malaria starts with me. WHO inotiwo vanhu vanodarika mamiriyoni mazana maviri negumi vakabatwa nechirwere chemalaria muna 2017 zvichienzaniswa nemamiriyoni mazana maviri nemakumi matatu nemapfumbamwe vakabatwa nechirwere ichi muna 2010. Zimbabwe inoti uwandu hwevanhu vari kufa nechirwere ichi hwaderera nezvikamu makumi matanhatu kubva muzana asi vakawanda vachibatwa nechirwere ichi kumanikaland. Sangano reWHO rinotiwo vanhu vanosvika zvikamu makumi mashanu kubva muzana vari munjodzi yekubatwa nemalaria. Gore rapera vanhu zana nemakumi mapfumbamwe nevaviri vakafa nechirwere ichi muZimbabwe zvichienzaniswa nevanhu mazana mashanu nemakumi masere vakafa muna 2017. Asi vanhu zviuru makumi mashanu vakabatwa nechirwere ichi kumanikaland kubva munandira zvichireva kuti munzvimbo iyi wandu wevanhu vabatwa nechirwere ichi wakura nezvikamu 25 kubva muzana. Nyanzvi nyadzi zveutano dzinoti izvi zvakonzerwa nedambudziko reduti mupengo recyclone Idai. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mukuru anoona nezvezvirongwa zvekurwiswa kwechirwere chemalaria munyika yose, Dr. Joseph Mbiri Kunashe, kuti tinzwe zviri kuitika.
Malaria iri papeak period yayo inonyanyowanda muna March kusvika muna end of May. Ndonguva inotinowana mvura yakawanda and sezvamunoziva zvakaitika from the 15th to the 17th of March. Gore rino takawirwa necyclone yakatasmanikaland ikaaffecta part of Mashonaland East, part of Mashingo and a little bit also in Midlands. We had effects, but the huge impact yakasanganikwa nayo kuShimanimani neChipinge zvakakonzera kudhirika kana kukashika kwedzimba. Dzimba dzinova ndodzatanga takafiricha nemushonga wekudzivirira chirwere chemalaria. Zvoreva kuti vanhu vekumanikaland vane dzimba dzakapasika vese vasara vari panhene, havana protection yakachitaisa kuwana kumadziro akafiritwa. So nokudaro vari kurumwa neumuti unowanikwa achirumwa neumuti wakawanda. Iwo umuti uri kubva wawanda nekuti mvura iyoyo yakanaya yakawanda. Iri kuwana uri kubva wawana pekuberekera pakawanda nekuti mvura iri kujenga yakawanda. Segovernment kana sebato rinomirira zvekudzivirirwa kwemalaria takashanda pamwe chete navo mapartners ikoko tikaisa mamosquito nets kudzivirira chirwere kuvanhu vakagara mumatende mavagara matemporary shelters including maschools. Saka takavapa mamosquito nets tikuvatsvagira marepellents uyezve takaseta up matemporary treatment tents kune nzvimbo dzika dzakagurwa nzira dzinoenda kuzvibhatara.
Saka vanhu vangazvidzivirire sei kuchirwere ichi? Pane zvimwe here zvavangakwanise kuita?
Hongu, vanhu vanokwanisa kuzvidzivirira in many nenzira dzakati wandei. Chekutanga ndichocho chekuti tinoziva kuti muto unoruma kana kubazwa roira kusvika kumamba kweza. So vanhu ngavaedze kuzvikavha, kupfeka hembe dzakareba. Vanhu kana vachikwanisa kuwana mamosquito repellents atatitaura ayaya ngavaashandise. Vane mamosquito nets ngavavarawo mamosquito nets vanhu rimayo kuti vadzivirire. Kune vamwe vari kupedza kuvaka dzimba dzavo vakapatirika, vamwe vari kuvaka tuba takurudzira vamwe vedu kuti vanhu ngavataurire kuti ndapedza kuvaka imba iyoyo ifiritwe zvakare kuitira mosquito. Vaya vane huswa hwakakura padhuze nemisha yavo tinokurudzira kuti vahucheke nepanonjenga mvura pese vanhu kana kuparemuta. Ndo madzimbiriro avangaite. Asi kana munhu anzwa kunge asiri kuziva zvakanaka zvakare, tinokurudzira kuti ngavakurumidze kutaura kune vezveutano, tine vanambuya utano vari mumakembi imomo nemumadunhu mavanogara vatakatrena kutesta nekurapa chirwere chemararia.
Munhu angazive sei kuti anenge akubatwa nechirwere ichi?
Kana kuti uine malaria unopindwa nechando, unotonorwa nekupiswa, musoro unogona kurwadza, munhu anenge achitadza kudya kana kurusa, kupera simba muviri wese. Saka tinotarisira kuti tinokurudzira kuti munhu akangonzwa kuti hane zvinhu zvakanaka achigara munzvimbo idzodzi dzatataura dzinei dziri kumabhodha edu madhisiti ari kukwira nemabhodha anaChimanimani, Mashonaland East, maCentral, maWest, ndo nzvimbo dzakanyanya kuwanikwa nemalaria inenge iri mumashinga. Saka munhu tinokurudzira kuti aende kuchipatara akangonzwa kuti haasi kunzwa zvakanaka. Zviri nani kuti uzonzwa kunzi aiwa haasi malaria asi watestwa.
Dr. Joseph Mberi Kunashe vanoona nezvezvirongwa zvekurwisa chirwere chemalaria munyika yose vanga vari parunare kwaMutare. Mutungamiri weUganda vaYoweri Museveni vapinda munyika masikati ano vakatambirwa panhandare yendege nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. VaMuseveni ndivo vari kutarisirwa kuvhura zviri pamutemo urongwa weZimbabwe International Trade Fair uhwo huri kuitirwa muBulawayo. Manheru ano vari kuitirwa mabiko kuState House nenguva dzesere kana kuti na8 pm. vasimuka kuUganda vamuseveni vasungisa mumwe ari kuda kuvakwikwidza musarudzo dzemuna 2021 vaRobert Kyagulanyi vanova muimbi vachizivikanwa nezita rekuti Bobby Wine. VaWine vakakomberedzwa pamba pavo nemapurisa uye havasi kubvumidzwa kubuda. VaMuseveni vakavandudzawo bumbiro remitemo yenyika yavo kuti varambe vachikwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika sezvo vainge vasvika makore avainzi vaende pamuchikandigere. VaMuseveni vari kushorwa zvikuru nemutungamiri weMDC vaNelson Chamisa nevanorwira kodzero dzevanhu vachivapomera mhosva yekutyora kodzero dzevanhu. VaChamisa vakashora VaMuseveni pamusangano wavakaita nevatori venhau muHarare neZuro.
Tataura kuti sona museveni zvaari kuita kune vamwe vanhu vanopikisa vana Bobby Wine nevamwe zvinhu zvinoratidza kuti hazvifadzi kuti vange vachiuya muno munyika. Vamunangagwa ngavaonekwo vachitsvaga shamwari dzine udzamu, shamwariwo dzisina zvinhu zvokuti vari kubatirira vavanogara navo. VaMuseveni vagarisa mumasimba, VaMuseveni vari kudzvinyirira vanopikisa, vari kudzvinyirira vari mumapato vanoda zvekuza ruzhinji. Kusunga nokutsikinyidza kwakadaro hasi kutifadza izvozvo.
Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vachitaura pamusangano wavakaita neZuro nevatori venhau muHarare. Asi sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika uye vari nhengo yeZANU PF vaKindness Paradza vanoti VaMuseveni munhu ari kudiwa nevanhu vekunyika kwake, nekudaro vanhu vemuZimbabwe havakwanisi kupindira muzvinhu zvinodiwa nevanhu vekune dzimwe nyika. Mukuziya nezvorwendo rwavamuseveni, tabata munyori mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana kuti tinzwe pamire hurumende.
Vanonotandirwa kuairport nemukuru wenyika yedu President Emmerson Mnangagwa vachaitirwa bhambeti nekugamuchirwa kustate house kuHarare chatanga kuma 8.
Saka vanozoenda rini kuBulawayo?
KuBulawayo vanenge vari kuMangwana kusera.
Asi tambonzwa vamwe vaMangwana vachichema-chema kuti ko sei Zimbabwe yadaidza ivo vaMuseveni vari kupomerwa nevamwe mhosva yekutyora kodzero dzevanhu kuUganda uko.
Zimbabwe haisi kuda kutonga Uganda. Zimbabwe inovaka ukama nokwete neleadership yeUganda chete, asi nezvizvarwa zveUganda navanhu vemuUganda. Saka zvokuti kwai kuUganda kuri kuitika zvakati kana zvakati zvinenge zvisinei nokuvaka ukama navanhu veUganda. Torega kutyidzana nekuti nenyika dziri muno muAfrica, nokuti kune vanhu vari kutaura kuti zvakati zvakati. Torega here kutyidzana nedzimwe nyika dziri pasi panapa, nokuti kune vanhu vari kutaura zvakati zvakati pamusoro pazvo. Aiwa, isusu hatiti vanhu vanopindira mupolitics dzedu dzomunyika yedu, asiwo hatipindirewo mupolitics dzenyika dzavamwe. Chatinoita kuvaka ukama nenyika dzakasiyana-siyana.
Topedzisira nekuti iyo ZITF yakakosha zvakadii?
Yakakosha nokuti ndiyo watingati musika watinoona zvirimo munyika. Matinoti tikasvika pastendi ngati tiyedi isusu muchida kutibvunza kuti komaokisei nedigitalization. Tinokuudzai kuti haiye zvinezvi murikuona sector box yatakaisa apa iri ndo ratava kuda kulaunja. Kana tikari launcha chichi chande chiitika, murikuona machannel aya anenge achibuda akadai 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 akadai, mataapo taakusangana chibvunza namibvunzo chipindurana. Saka kwese kwamunenge muchienda pamastendi vanenge vachiti commerce neindustry vanenge vachiita showcase what they have. Kune zvinhu zvakawanda zviri kuitika muno muZimbabwe zvamusingatozivi. Munoona masekitari anoko kufunga kuti mashewo aya mune zvakawanda zviri kuitika. Trade fair ndo musika wacho wamunozozviona pazvaiswa pajekerere kunzi uyai muone muite kudya kwameso.
Munyori mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vaNick Mangwana vachitaura vari parunare muHarare. Muchikamu chinotevera tichazeya zvakare kushanya kwavamuseveni kuZimbabwe. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Nhumwa yeAmerica iri muhurukuro nechikwata cheTaliban muAfghanistan vaZalmay Khalilzad vanoti mindiro panyaya yekuderedza kuva kwevanhu iri paku chengetedza chibvumirano cherunyararo. Sangano re United Nations rakaburitsa nezuro gwaro rinoratidza kuti vanhuwo zvavo vemuAfghanistan vakawanda vakaurayiwa mwedzi mitatu yekutanga kwa 2019 zvichikonzerwa nemauto emuAmerica achishanda nemauto emuAfghanistan zvichienzaniswa nevanhu vakaurayiwa nechikwata chinopfurikidza mwero cheTaliban. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vari kuramba kuti vakaudza vaive gweta remuzinda wavo vaDonald McGain kuti vadzinge vaRobert Mueller kuitira kuti kuferefetwa kwechikwata chavaTrump kana kuti vaiva tungamira vachivabatsira munguva yesarudzo chakadyidzana neRussia here muna 2016 kusaenderera mberi. Nyaya yekuuya kwemutungamiri wenyika weUganda vaYoweri Taguta Museveni kuzovhura zviri pamutemo urongwa weZETF kuri kuramba kuchikonzera mutauro wakanyanya munyika. Vanopikisa vanoti vaMuseveni nenyaya dzavo dzavanopomerwa dzekutyora kodzero dzevanhu kunyika kwavo vave kusvibisa urongwa wekutengeserana uhu. Asi vamwe vari muhurumende nemubato riri kutonga reZANUPF vanoti vaMuseveni vari kuzorwa mafuta enguruve yavasina kudya nevanhu vanoda kusvibisa zita reZimbabwe nezvirongwa zvekutengeserana muAfrica. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata munyori mukuru mubato reMDC Senator Douglas Monzora uye nhengo yeZANUPF inomirira makonde mudare reparamende vari sachigaro wekomiti yezvekudyidzana nedzimwe nyika vaKindness Paradza. Totanga nekunzwa kubva kuna vaparadza.
Ameno vari kuchema-chemaka. vaMuseveni ndipurezidendi weUganda ende vauya vakokwa neumwe wavo vamunangagwa.
Vamonzora munoonawo sei nyaya vaMuseveni?
Vateereri edu angada kuziva kuti vaMuseveni mutungamiri akapinda mupower zvechisimba akashandisa pfuti akashandisa hondo kuti apinde mupower achibvisa umwe mutungamiri munhu mutema. vaMuseveni ava munhu ari kuramba kubuda mupower varoda kuzvipa temu dzakangowanda wanda pakasvika paterm limit vanozviisira imwe temu zve iko zvinezvi constitution yeUganda inotaura kuti unofanira kuita makore akati kuita kuti uite president. vaMuseveni vakuchinja zvinhu izvozvo. Saka tiri kuita mutungamiri ane human rights record yakashatisisa stereki. Saka kuuya kwake kuZimbabwe kuda kuratidza kuti tinodyidzana nevanhu vakadaro. Zimbabwe haifaniri kudyidzana nemadikteta. Zimbabwe haifaniri kudyidzana nevanhu vanombunyikidzira kodzero dzevanhu vavo. vaMuseveni kutaura kwatiri kuita iko zvinezvi kune vanonziwa Bob Wine vanova opposition leader wekuUganda ari muJericho zvinezvi asi vaMuseveni vari kufamba vachiuya kuno chii chatinodzidza kuna naMuseveni
vaaparadza.
Okay, all right. Regai ndivakorekte vaMonzora. vaMuseveni vakapinda vakarova hondo yavo vachirwisana nedikteta yanga aripo ainzi Dlamini vakapinda 1986 handidi ende ndo vakatobatsirwa nemauto eTanzania vakabatsirwa nemauto vachibatsirwa AU ichivasapota yakai chiri OAU mazuva iwani. Saka handioni chakaipa ende vanenge vachihwina maelections vachivhoterwa nevanhu muUganda ende isu ndisu vanani vekutaurira vanhu vekuUganda kuti uyu munhu wenyu akaipa uyu munhu akaipa. Ivo vanga vachiteera constitution yavo yekuUganda vari kuteera zvinoita zvinoda kodzere constitution yavo. Saka isu kana kuti vaMonzora nevamwe vavo vane pfungwa dzakafanana dzavo havafaniri kunge vachiudza vanhu vekuUganda zvekuita ende iye zvino havana dambudziko. vaMuseveni ndo vanotori maelder statesmen muAU iye zvino ende hapana dambudziko ratina neZimbabwe hatirwisani navo ende tiri tese mukomesa tiri tese iye zvino yatasvika iyi nyaya yatiri kuti African Continental Free Trade Area tichasenza nawo zvakanaka ende SADC zvino neEast Africa nekomesa zviri kutobatana kuti tiite tripartite free trade area. Saka handioni kuti pane chakaipa ende ikonomi yeUganda iri kubudirira, ikonomi yeRwanda ikonomi ye Burundi dziri kubudirira ikokoko ndo vari kuma Great Lakes saka tine zvatinofana kutodzidza kubva kwavari ikoko
vamonzora
masimba munyika yese haafani kutorwa nepfuti sezvakaita vamuseveni masimba anotorwa nekuvhoterwa vamuseveni pavakapinda mupower havana kuvhoterwa bodo sekutaura kuita vaparadza aiwa vamuseveni vakaita civil war vakauraya vanhu vakawandisa chaizvo vakazopinda pachisimba papower ivo saka hapana chatinoti tiri kudzidza kubva kwavari vane corruption inotyisa mahotera ese muuganda ane zita ravo ndeavo upfumi hwese huri muuganda ndewavo nemwana wavo anonzi general kane rugaba mukuru mukuru weami muuganda mwana wavo saka munhu ane uori huri pachena hwatisingakwanisi kudzidza pahuri zviri kutaurwa navaparadza kuti kubudirira kuri kuita Uganda nedzimwe nyika kwete kubudirira kuri kuiti kunoitika kunouya nedemokrasi
vaparadza tichipeta chirongwa chedu
isi inini ndinoshaya kuziva munodza vamonzora unonza vachiti Kagame munhu akanaka zvino asi vakagame vakatora nyika sei ende iye zvino ndabvunza kakuti pane dambudziko here African Union navamuseveni haina sadziki ine dambudziko here navamuseveni haina Zimbabwe ine dambudziko here navamuseveni haina United Nations ine dambudziko here navamuseveni haina izvo zvavari kutaura kuti kune opposition akasungwa ari mujeri kana munhu apara mhosva mitemo yenyika iyoyo inotora zvinhanho ndo zvakaitika saka isu seZimbabwe tingati kana munhu akatyora mutemo kuUganda toti aiwe vamuseveni mutasunga munhu uyo nokuti tinomufarira isusu veMDC vanomufarira tinenge tingaita izvozvo here
petai chirongwa vamonzora
vane nyaya yokuti mukuru mukuru weami mwana wavo saka munhu ane tsika
navamonzora
aiwamambotaura kaii musada kungoinifeta zvese zvese neparedio aiwa musa invada nguva yangu vaparadza
kotrambu mwana wake mukowasha wake vanosedza muwhite house one chaipa chii ini ndamusingati Trump ari kukanganisa
ndochipindura hangu here
pindura
ndati ini Museveni uyu mwana wake ndiye waakaita komanda weami yake huori ihwohwo tiri kuti izvozvo zviri wrong hatina kumboti zvaitwa naTrump zvakanaka isu tati izvozvo zviri wrong tati kuuraya vanhu munyika mako kuri wrong tati kutaura zvakare paredio nguva isisiri yako zviri wrong zvakare
munyori mukuru mubato reFDC senator Douglas Monzora vachitaura vari varunare muHarare mazwa zvakare kubva kuna vakindness paradza nengwe zvanupf inomirira makonde mudare reparamende vachitaura vari parunare vari munorton vanhu vakawanda vakawirwa nedambudziko remafashamu dutu mpengo recyclone Idai kumanikaland vanoti vanoda kutamiswa nechimbi-chimbi kubva mumakamba avari kugara vachiendeswa kunzvimbo dzinokodzera kuitira kuti vatange upenyu hutsva loida moyo anoti panyaya inotevera
vagari ava vakasangana nenjodzi yecyclone Idai mwedzi wapfuura iyo yakauraya mazana nemazana evanhu munzvimbo yekuchimanimani nechipinge uye misha yavo nezvimwe zvivakwa zvikasara zvaparadzwa vanhu ava vanoti vari kugara mumatende muzvikoro nedzimwe nzvimbo dzavanoti hadzina kufaranuka mumwe wevanhu ava vari kuda kuti vabve pangangu primary school ndiamai Eliza Mutsveta avo vanoti hurumende inofanirwa kuvabatsira kuti vatange upenyu hutsva husina zvineswa zvavari kusangana nazvo pari zvino
taingokurudzira kubatsirwa kungovakirwawo pekugara kuti izvo zvanti ndiende chigara pamba pemunin'ina nenda tomupawo mutoro ndine mhuri yangu kuvakirwawo dzimba nenguva yacho yekungopuwawo zvokufuka kana zvokudya nekuti ndatakatorima zvokurima zviyazvi infact ini ndachibage ndanitori nacho nokuti ndandakadiridza ndandine mvura ndandaka ndinacho saka takangosara tiri pazero hatina kana chatakakwanisa kubuda nacho
mumwe wevanhu ava vapatrick mbaimbai vanoti vari kuda kuti vapiwe pekugara vega nemhuri yavo uye kana rubatsiro rwuchuya rwusvikire pavanenge vagereve gane mhuri yavo
kuti vanhu vari kuda mastand vari kuti budeni tingapiwa mastand edu etinozozviplanira kuwaka dzimba dzedu po ndipo panofanira kuiswa tende yokuti aone kuplana ari kwete kuunganidzwa pachinzvimbo apo paari kuwaisira musiri kuda izvozvo
nhengo yemdc kungangu vafred dziwande vanoti vanhu vakawanda vari kuda kutamiswa kuitira kuti vagare munzvimbo dzisina njodzi nemafashamo emvura
ndaikumbirisa kudai vanhu ivo vaikwanisa kuti vabviswa vambonotsvakirwa kune imwe nzvimbo yekuti vakwanise kunogara ikoko sehurumende zvikumidzwe kuitwa nekuti mvura ikangoya futi kana isina kuwanda kana shoma shoma vanhu vakasara imo futi vanokwanisa kuti vatakurwe neimwe mvura saka tisai naizvozvo taikumbisa ruhurumende iri rubatsiro rukurumidze kusvike kuvanhu nekuvabvisa munzvimbo idzodzo kuti vaone kunemwe kwokunogara
gurukota rinomirira dunhu remanicaland amai ilen gwaradzimba vanoti hurumende ine urongwa hwekutamisa mhuri dzakasara kuchimanimani vachidzendesa kumwe asi vanoti izvi zvichatora nguva sezvo paine zvimwe zvinoda kutanga zvaitwa izvo zvinosanganisira kutsvaga nzvimbo yakakodzera mambo wenzvimbo iyi mambo muusha vanoti zvakaitika kudunhu ravo zvinoda kutsvagurudzwa pachivanhu kuitira kuti vazive chikonzero chenjodzi iyi sezvo vachifungidzira kuti zvine chivanhu mukati vanoti ivo nemamwe madzishe ekwamutambara chipinge nebhuyera vachagara pasi kuti vatsvage masvikiro ekududzira zvingange zviri zvakakonzeresa njodzi idzi
ndipo petumbotanga tanzvera kumasvikiro akasiyana-siyana kuti chinji chogona chakakonzesa chiitiko chakadai kana kusi kufara kwekuti asati azwa zvee kuti pana vasi kufara asi pamwe tichazosanganisa masvikiro ese tokwanisa kuona kuti dambudziko konzero chaio chacho ndezvipi asi ikozvo tichimbori pastechi yekuona kuti chii chetingaita uye chii chakanyanya kukonzesa chiitiko ichi
asi nyanzvi munyaya dzezvemamiriro ekunze dzinoti dutu mupengo iri nemafashamo emvura zvakakonzerwa nekushanduka kuri kuita mamiriro ekunze asi mambo muusha vanoti pane chivanhu chakaitika chinofanirwa kugadziriswa ndakamirira studio 7 kuchimanimani ndini Loida Moyo
yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kutaurwa nevateereri vedu pasocial media
pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei tanga tiri kutarisa zviri kuitika munyika panyaya dzezvematongerwo enyika
muri kutaura naTinashe Nyatsoka
aiwa kwakadiko kwamuruko muri kupi mukoma
kuFlorida muno muUnited States of America maonero angu ndeyekuti to be prepared kuri nani pane kutibatwe tiri unprepared zvatakaitwa last time kuti cyclone Idai yakanga yatsvika kuti chauya nemapatterns ayo ekuti chafamba sei yakanga apo but vanhu vakangozvitora for granted saka I think even ipapa patoita a slightest chance yekuti this cyclone inogona kusvika muZimbabwe so I think ma areas acho ari marked ngaachitotanga kuitwa ma evacuations vanhu vabviswe munzvimbo idzodzo nezvipfuwo nekuti panoitika zvinhu zvakadaro vanhu vanorasikirwa nezvipfuwo vanorasikirwa nechi nemaproperties vanorasikirwa saka pakatanga kuitwa ma evacuations ezvipfuwo malivestock evanhu nevanhu vachibviswa vachiendeswa kune dzimwe nzvimbo kana zvisina kuitika it's fine asi kana zvaitikawo the better kuti pani padonha dzimba pakapwanyika matv but vanhu vakararama
mukoma Hamfrey muripo irapo
no makadiniyo zvisi
aiwa ndiri wadi tiri kutaura nemi muri kupi mukoma
inini ndiri kuBloemfontein
ehe taurai
South Africa uko kungoti ndanga ndichida kutaura nezvegwaro iri riri kuda kuparurwa iri muzimbabwe
taurai tinzwi
ndichiona iri gwaro reraimbova richinzi posa iri ndinoona pariri hapana chisatisati chachinja pariri asi kungoti zvinhu zvaratidza pachena kuti vamunangagwa havana chavachinja kubva hapana vamugara vangodzokera pazvinhu zvimwe chete izvozvo zvavakange zvakange zviripo kare chinhu chavangochinja zita chete zvavangofanana nokuti vangoisa rimwe zita pane chinhu chakanga chagara chiripo kare
tinotenda zvikuru Marvelous nevatereri vose vanga vachipa pfungwa dzavo. Aiwa sezongo yedu yapera rikaitarise musoro yenhau zvakare tichikuyeuchidza iwo vatereri kuti muchirongwa chedu chewomen's round table na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitwa nemadzimai mukurwisa dambudziko rechirwere chemalaria. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, tumirai namba dzenyu pawhatsapp yedu inoti 00120246503 18. Anokonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichikusiyai mina ntungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.
Sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele. Amatshono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Chona njani mthwazo muhle olamukela emoyeni ngenjabulongo lesine mhlazi mashumi mabili la nhlanu kumabasa 2019 ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
kuya kwecyclone le ingakwenza ukuthi sithiye amanzi amachibi lapha kwakuvele kungela machibi khona. Njalo isikhathi esasizikhangelele ukuthi hayi kathesekusika kungatshintsha kube ukuthi isikhathi lezo sekulamanzi lapho okungaba la malaria ezamemethekisa umkhuhlane woqhuqho imalaria.
LeZimbabwe limanyane lamanye amazwe omhlaba ekunanzeni ilanga lokulwisana lomkhuhlane woqhuqho ele World Malaria Day namuhla, ngesikhathi uhulumende esithi selehlile inani labantu ababanjwa yilo mkhuhlane.
Singaselako konke lokhu besilapho, sesidinga ngathesi ama-records. Asikwazi ukuthi mumeke uhulumende uzagcina esibhadala phela. Uzasibhadala njani thina asila ama-records okuthi sake saluza konke lokhu sesilapho? Nxa futhi siyakudingisa lokhu ukuthiwa hambe edinga i-army eyayikhona ngale.
Abathintwa ngumbhuqazwe wekukura wundi bathi bafuna ukuhlawulwa nguhulumende. Umbukiso wezamabhizimusi lokuthengiselana weZimbabwe International Trade Fair ungene kulanga lesithathu kobulawayo namuhla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. LeZimbabwe limanyane lamanye amazwe omhlaba namuhla ekunanzeni ilanga lokulwisana lomkhuhlane woqhuqho ele World Malaria Day, ngesikhathi uhulumende esithi selehlile inani labantu abahlaselwa kumbe ababulawa ilesi sifo. Lokhu kwenzakala amazwe abalisa eleZimbabwe, eleMozambique kanye leMalawi ehlaselwe lizulu lesiphepho ucyclone Idai, lona elabulala abantu njalo lachiya abanye bengelandawo zokuhlala. Ingcweti kwezempilakahle zithi amachibi achiywa yilelizulu ngabangela ukwanda kwemiyane kanye lomkhuhlane woqhuqho. Isikolo sikahulumende weMelika eZimbabwe sethule umbiko namhla sitshayela uhulumende weZimbabwe ihlombe ngemizamo yakhe yokulwisana nalo mkhuhlane. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele ngcwethi kwezempilakahle uDokotela Elophi Sibanda.
Je, umkhuhlane oshufayo imalaria. Imalaria ibangelwa ngamainyane ama-mosquitoes. Ama-mosquitoes, they want, ahlale lapho kulamanzi khona. So, ukubuya kwe-cyclone le, ngesikhathi ebuye ngaso, ingakwenza ukuthi kuthiye amanzi, amachibi, lapha kwakuvele kungela machibi khona. Njalo isikhathi esasizikhangelele ukuthi hayi kathesi sekomile, sekusika, kungatshintsha, kube ukuthi isikhathi lezo sekulamanzi, lapho okungaba la malaria ezamemethekisa umkhuhlane woqhuqho imalaria. I-mosquito ihlala kuhle kulo altitude, indawo ezinjengeHarare phezulu. kodwa indawo ezinjenge Victoria Falls, eDinga, eTimanimane lapho kulezo idayi khona i-law, law belt. Lapho kungani ku-law, kulapho edayibekelwe ukuthi ibe khona imalaria. Kuma higher altitude, njenge i-high belt naleyo esuke eHarare, sethuse eGweru, simizile eKwekwe, kayivamanga ngenxa ye-altitude. Akusho ukuthi kusemaphandleni kumbe kusemadolobheni i-altitude yakhona. Enyanga akula malaria ngoba i-altitude yakhona iphezulu.
Siyezwa njalo uhulumende esithi usehlisile inani labantu ababulawa kumbe abahlaselwa yilo umkhuhlane. Liyakubona lani nxa lisebenza lokho ukuthi ngempela imizamo siqinile.
Kunzima ukuthi ngitsho ngoba kanikho kulelo hlandla lwe-Ministry of Health. But imbiko engizwayo ukuthi iyanqobeka mbijana mbijana imalani. Iyanqobeka. Izizathu zakhona ziningi. But okunye okuba khona ukusebenzisa amanethi wona la akhona abuyayo kuyanceda. Kuyakhangela nje into abazikhangelayo nje ukuthi after 10 years sekunjalo. Asiko ukuthi lonyaka kungcono kula last year. Lonyaka kungcono la 10 years ago.
Abantu bengenzani ukuzivikela?
Abantu abangakwenza ukusebenzisa ama-treated bed mats. Ukwenzela ukuthi nxa iminyane le ingayifuna ukubahlasela yehlule ukungena. Njalo ama-bed mats la akhona endaweni eziningi ekuma-provincial hospital lama-district hospital ukwenza ukuthi idaba lakhona nxa lukhona ikuzivikela ngoba ongaqeda iminyane ngohulumende eseyaspreya ama-reservoirs but umuntu ngomuzi wakhe lo muzi wakhe abangeza bekebe le mithi yokuspreya ezindlini njalo isikhathi sakhona esasivele sibekiwe sokuspreya sesedlini lesi sikhathi esamanzi layo iso singanisiphazamisile.
Lo ngudokotela Elophi Spanda, incwethi wezempila kahle obekhuluma ecingweni lo Stanikile Mhlanga we Studio 7. Umbukiso wezamabhizimusi lokuthengiselana oyiZimbabwe International Trade Fair ungene kulanga lesithathu kobulawayo lamhlanje lapho somabhizimusi abakade begcwele ndawana yonke bedinga ukuthengisa abakulungisayo kumbe inhlelo zabo. Umbukiso lo wenziwa phansi kwendikimba ekhuthaza ukuvuselelwa kwama-industries ngokuthengiselana ngesihloko esithi Propagating Industrial Growth Through Trade and Investment. I-Trade Fair iqale ngolwesibili ngemihlangano yabosomabhizimusi ephele namuhla. Kusasa langomgqibelo lumbukiso uzavulelwa uzulu njalo uzavulwa ngokusemthethweni ngumongameli wele Uganda umnumzana Yoweri Museveni. Iqula elihamba phambili likhokhelwa ngumphathintambo kahulumende kaMuseveni obona ngezamabhizimusi selifikile kobulawayo. Amakampani edlula amakhulu amahlanu aweZimbabwe ayabukisa kuthi amazwe alitshumi lambili agoqela eleBotswana, Ethiopia, Japan, Kenya, Malawi, Mozambique, Namibia, Nigeria, South Africa, America, lamanye lawo ayabukisa.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Abathinteka lokuhlukunyezwa ngesikhathi sombhuqazwe weGugurawundi bathi bakhathazekile ngokuthi uhulumende ulakho ukungabahlawuli ngoba bengelabo ubufakazi obukhomba ukuthi bahlaselwa ngobani.
lokho kuvele emhlanganweni wabe commission yokukhumisana umlotha National Peace and Reconciliation Commission labengatsha ezitshiyeneyo zempilo wenzelwe eGwanda. Kubika u-Albert Ncube.
Iningi labakade besemhlanganweni lo badila loba kusaziwa ukuthi abantu bahlukunyezwa ngalesi siga, kuza kuba nzima ukuthi kube lobufakazi obungemukelwa ngoba isikhathi sesiside. Isakhamuzi seGwanda umnumzana Frank Baloyi uthi ngakibe bhetsa inkomo zazidlana uboya kodwa linotho yatshabalala ngomnyaka ka-1984 lapho yise bulawa ngesikhathi sombhukazi wekukrawundi. Ngakho-ke laloba bengadinga ukuthi bahlawulwe ngohulumende kuza kuba nzima ngoba bengelabo ubufakazi bokuthi babenefomu eziningi.
Kwaba umuntu oyele inkomo zakhe ezeneleyo zisiyemile lati ngo-84 sabaleka-ke ekhaya ngoba kusela muntu saluza konke esasilabo saphendwa ngo-87 sesingaselakho konke lokhu besilakho sesidinga kathesi amarekhodi asikwazi ukuthi mede ngohulumende uzathina esibhadala phela. Uzasibhadala njani thina asila marekhodi okuthi saye saluza konke kuzasilabo nxa sithi siyakudingisa lokhu kuthiwa hambe edinga i-ami eyayikhona ngale.
Omunye umama obesemhlanganweni munye ongathandanga ukuvezwa igama uthi iningi labo ladlongulwa ngesikhathi sekugrawundi njalo yilabantwana abazakufa bengazoyise.
Okwakibo lapho kuyamlandela phela avuke umntwana lwana eselokwakibo. Mina vele isibongo salwana umuntu lakibo vele kazange azangitshele, babengachazi lokuthi baya bahlala ngaphi, wayengubani, wayenjani, ngizakhuluma ngithini, njalo kuzabe kuzangiphatha njani mina ukuthi umuntu lo vele ngizatholani futhi ngapho.
Umnumzana Ngabuto Mpofu oyebandla leMthwakazi Republic Party yena usolabe ekomishini ngokuphuza uqala umsebenzi wokukhulumisana lalabo abahlukuluzwayo.
Kati ize yenziwe uhlangothi oluthize igugurawundi ingenziwa ilizwe lonke jikelele kwakutheni kwakujongweni. Kati umayenza vele yena ngubani? Omayenza lingadinga ama-newspaper leyo mnyaka bakhona bekhuluma bengavivi. Kati kungani lokhu libhoda ndawonye kuthiwe linyathele izithunzi le?
Okugcizelelwe ngumnumzana Bavubile Mzileti Dube owebhethu likaZulu othe ikomishini kumele iqale iveze imbiko elotshwa phambilini ngalo mbhuqazwe.
Mina into engiyifunayo ukuthi first of all let iChambakwa leDumbutshena ziphume zazakale bese sibuya-ke ebantwini sibize ukuthi siyangani, ngoba lokho esiyakokhe sikwenza kuzafanana futhi ayenziwa la amaripoti amakhomishini abakhona kwabakhona ngamaphepha kathese sikhuluma ukuthi asefihliwe emakhabothini.
UNkosazana Linda Mpofu umqoqo wenhlelo ze-Community Youth Development Trust uthi labo abaphatheka kumbhuqazi wegugrawundi kuzamele bajeziswe.
After esoku-investigethiwe lathola ukuthi bengikhuluma iqiniso and i-perpetrator lansi liyayazi engxenye ngubos or ngubani or whatever what is going to happen to that particular person. As a commission lilama-powers yini, lilamandla okuthi umuntu lana limdumele limbophe aye efele ejele kumbe ayedilikelwa lijele yini.
Umnumzana Bhizo Ncube omunye wabalwa impi yenkululeko osuka kokubhodlwayo uDuzulu weZimbabwe kumele abambane axazulule lolu daba ludlule.
NjengamaZimbabweans kuyini esesingakwenza khathesi ukuthi sisukele lapho esikhona sisiya phambili ukuze ilizwe lethu lulelane lengqubekela phambili, ngoba singala sikhombana ngeminwe akula esizaphetha ngakho ngaphandle kokubambana ngezandla futhi.
Umnumzana Selo Naro okhokhela likomishini oke wathi ngaphambilini imbiko kaDumbutshena lo Chambakwa ayibonakali namhlanje ujikile ethi basafaka isicelo sokuthola lezi ngwalo kuziphathamandla zikahulumente.
I-application isiyenziwe to the minister, application to the minister ukuthi lawo ma-reports siyawafuna siloku simelele.
UNaro ubike njalo ukuthi bazaqhuba umhlangano ofanayo eGwanda ngomgqibelo wakhuthaza uZulu ukuthi aze ngobuningi. ngimele iStudio 7 ngisemajawondweni eGwanda ngingu-Albert Ncube.
Ngakhohlwa uhlelo le-Life Talk liyalandela uhlelo asihluzeni bomama lapho esikhangela khona kwenziwa ngabesifazana ekuzivikeleni emkhuhlaneni woqhuqho owemalaria. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umeli weMelika kwele Sri Lanka sexwayise izizalwane zelizwe lakhe ezingamakholwa isiKristu ukuthi zingayi enkonzweni kulimpela sonto ngoba kula kulokwesabela ukuthi zingahlaselwa ngamalwa ecatsha wesiMuslim edlulisa amalawulo athiye amabhomba emzimbeni abulala abantu bhosa abangamakhulu amane ngempela sonto yePasika. Abohlangothi lweziphepheli kumanyano we-United Nations babikwa sebekhiphe iziphepheli ezedlula amakhulu amathathu 325 ebezisenkambeni yeziphepheli kwele Libya ngemva kokuphuma kwembiko yokuthi iningi lazo ziyahlukuluzwa lapho zithe zakhonona ngokungaphathwa kuhle kuleyo nkamba. Uhambo lukamongameli wele Uganda umnumzana Yoweri Museveni eZimbabwe soluchothozwe kakhulu ngabamabandla aphikisayo abagoqela umkhokheli weMDC umnumzana Nelson Chamisa yena othi uMuseveni ungumbusi omubi. UMuseveni ufike eZimbabwe namhla ntambama njalo nguye ozavula umbukiso weZimbabwe International Trade Fair kusasa. Elizweni lakhe umongameli Museveni usola njalo ngabamabandla aphikisayo ngokuhlala abahlukumeza lokubabopha nje mahlayana ikakhulu umeli wedale lephalamende umnumzana Bobby Wine. Kodwa abebandla leZANU-PF bathi akulalutho lubi ngoMuseveni yikho nje bemnxusile. Sixoxele lunga laleli bandla umnumzana Believe Gawule lesikhulumeli sikaChamisa uDokotela Nkululeko Sifanda onguye osungula lingxoxo.
Akumangalisi ngezinye indlela kodwa kuyinto embi kakhulu ukuthi kukhanya ukuthi bakhona abantu kuzwekazi e-Afrika abazimiseleyo ukuthi baqhubekele phambili besakha inhlanganiso yababusi ababusa ngondlakela ngamandla lokuthaya abantu lokubopha abantu ongekho emthethweni abangathandi umthetho. Kukhanya kumgcekeke ukuthi ukunxuswa kukayoweni Museveni kutshengisa ukuthi umnumzana Mnangagwa uzimisele ukuqinisa ubudlelwano phakathi kwakhe nezinye iinkokeli ze-Afrika eziphathise uzulwazo kabuhlungu.
Ubaba Gawule, uyamuzwa uyakhuluma ubaba uSibanda.
Ngiyamuzwa sibili uSibanda. Kodwa-ke mina ngithanda ukuthi ngithi mina yebo phela singakhuluma ngabo ukuthi engxenye uyoweni Museveni kunje kunjana izolo ngale ngemuva kule kunye kunjalo ye kodwa-ke asikhangeleni phela lapho sikhona kathesi ukuthi thina njengelizwe sikhangelele uyoweni Museveni njengo-president we-Uganda njalo sidinga ukudlelana namazwe wonke nala esikhona ngingathi ukuthi sokumele sidlelane nabantu bonke nje abanye bakhona ababengaqhejakali kodwa asikhangele impela ukuthi uyoweni Museveni uyahamba kobo-United States uyahamba kobo-AU khona ngabe amukeleke kuhle abe njalo angizange ngizwe nangalephi ilanga kuswelakala ukuthi hhayi kathesi ungumongameli welizwe le-Uganda kodwa okunye izinto ezinye ezithize zazihambanga kuhle ngokunjalo ngikhangelele mina njengokuthi eZimbabwe lapha unqosiwe ngumongameli ukuthi azofinyelela lapha abe khona ekhangelela ukudlelana kuhle namazwekazi amanyamazwe eku-Afrika ezinhlengeni ze-Afrika sikhangelele ukuthi sibe lobudlelwano obuqinileyo kakhulu ngaphandle sithumele ngaphandle yikho sikukhangela ikho sikuqinisayo kakhulu njengohulumente we-ZANU-PF
uyori Museveni usuke eZimbabwe khathesi akula mnyaka esuke kwele Zimbabwe angazi ukuthi ubudlelwano bulokhu busakhiwa kutho ukuthi ubaba uMnangagwa akabathola abangane kuzwekazi le-Afrika lapha kumbe kwamanye amazwe angazama ukuthi akhe ubudlelwano labo nxa ezayo lokhu enamathelana lo muntu oyedwa siyazi ukuthi upresident uYoweri Museveni ubhizi utshana lo Bobi Wine njengoba upresident Chamisa echilo kumhlangano wakhe owangolwesithathu khonokho ngibone ngani kutshengisa ukuthi akulalento enhle ngaphuma lapho esingathi kumbe ngiyokwakha ubudlelwano phakathi kwamazwe ngoba phela uYoweri Museveni besilaye siyazi ukuthi kukhetho lwe-DRC ukwaphuma lapho ekhulume akade ucabanga yena iSADC yabe yaphikisa ngoba yena bethi ukhetho luyana lubuye lwenziwe njalo iSADC yathi hayi sesifuna khona okwenzakala kutshengisa ukuthi vele layo uYoweri Museveni uselabangane abalutshwane ngakho akalato enhle angafilethela yena noma angasinceda ngayo uyehluleka nje kakhulu njengaye umnumzana uMnangagwa njengoba sivele sitsho babagawula ukuthi kuqakathekile ukuthi abantu abanjengo baba uMnangagwa balalele abantu asebekhangela indaba ezifana lazenezi bezicubungula ngendlela emqoka sikhulumile ukuthi umkhono uzalimala ubaba uMnangagwa kalaleli siyakutshela manje ukuthi into ezenzayolezi kazisindawo uthanda ukubona ngomopho
Baba Gawule kungani uMnangagwa engakhethanga umongameli welizwe eliphumeleleyo elihamba phambili kwezenotho njalo ohloniphekayo nje emehlweni ezizwe zomhlaba
bakhona phela abantu ukuhlanzeka kwawo kuyathiyana ngiyavuma konoko kodwa ke asikhangeleli phela ukuthi nxa sifuna ukuthi sisebenze ndawonye kwesinye isikhathi kumele singabandlululani njalo khonokwana kunye okuswelakalayo kuyamtshintsha umuntu ebe ngumuntu oqina kwesinye isikhathi esenza kuthi anti sikhuluma kalesi ngokuthi lapha izinto zonxa zisenziwa izinto zake ziguquke nje ngelanga linye kodwa khonoku kuyengeda abanye abantu bona babengani bayaswelakala kuyabayenza kwesinye isikhathi baguquke babone ubuhle obuthile it's like uyoweni Museveni nongamiva ayita namhlanje e-South Africa khona ngale mbijana njenge-Afrika siyasalela sile muva kodwa ke siyabeloku sihamba mbijana sokusihamba mbijana sikhona singathe sipenda ngesithi lowunje sizayihluleka ukusebenza sonke
kuyigqibe ngamafitshane dokotela
ngiyakhonza ubaba ugaba ludubo olukhona ngalokuthi i-Uganda ela business zayiletha kwele Zimbabwe udubo olukhona ngokuthi i-Zimbabwe international trade fair ngayelani lokuthi sizame ukunceda upresident uyona imsebenzi ukuthi abe ngumuntu ophatha abanye abantu ngendlela eqondileyo njalo landele ezomthetho
kuyigqibe layo ngamafitshane baba ugawa
mthetha ngisithi ke dokotela sibanda asakheni omunye umuntu wathi yena alwi-Afrika ingasebenza ndawonye ibambane ingaqondisana lapho abantu abalahleka khona singenane sisebenze ndawonye njengesizwe se-Afrika singaphumelela siye phambili
umnumzana Belief Gawule ngowebandla leZANU-PF ubexoxe ndawonye lodokotela Nkululeko Sibanda we-MDC
lo umsakazo we-Studio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington DC lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930-13860 laku 15460 kHz kwi-shortwave
Bayakala. Uhulumende wele bilitane isesidla amalanga abiyevalela lokuvisela izizalwane zeZimbabwe ezancitsha amaphepha okuphephela kulelo lizwe kanye lalabo abake bavalelwa ejele. Kubika uEzra Chisaspanda.
Uhlangothi lukahulumende olubona ngolondolozwa kwemingcele elwe UK Border Force solubisele ekhaya izizalwane zeZimbabwe ezingamashumi amahlanu lasithupha 56 kusukela ekuqaleni kwalo mnyaka. Umnumzana Sikhozile Sibanda ongaboniyo ngomunye owaphindiselwa ekhaya ngeviki edlulileyo ngemva kokupikela icala lokudlwengula owesifazane.
Mina ngangena eprison ngendaba engangiyenzanga, bekwazi ukuthi akulanto engayenzayo, but because vele kwakule statistics ukuthi kumele kube labantu abangena ejele for those things abangifaka kuso, abangifakela yona lama fellow victim of being of that statistics. Kathesi kuthiwa kulama Zimbabwe 2500 omele bebiselwe ekhaya baphonga umhudu la kuphela abangenisa khonapho bangenisa emuva kweplane ukuthi khona abantu abaphakathi bengaboni.
Uzibanda uhanjiswe njengesibotshwa elindwe ngabantu abathathu kundizamtshina.
So sithe sifike eHarare bayehla lami bathwalela isikhwama bafika bangihanda over to ama-authorities angaphe elokhuzeni eZimbabwe eHarare. Kwahle kwaba basebeqeda lapho baphenduka, so bagcine khona lapho.
Bamthatha owasibanda bamhlalisa endaweni eseduze lesibhedlela seHarare Hospital egcina abantu abangelandawo yokuhlala. Njengomuntu ongaboniyo uhlangana nobunzima kulindawo.
Kula toilet eduze, nxa umele nge toilet kumele ngiphume phandle ngimemeze umuntu ukuthi azabuye. Manje ebusuku kuyabe ngasela muntu, abantu abasebenza lapho bengasekho. I never expected ukuthi ama-British bengangenza kanje. Nxa bengadeporta mina, what more umuntu right ozibonela kuhle, which means vele they will not even look at that. What were ama champions ama human rights, kodwa this is a complete violation of human rights. Unziye mama tota, kodwa hayi uNkulunkulu khona uzongisiza one day.
UNkosazana Neriyane Shamba owenhlanganiso emele amalungelo oluntu ebizwa ngokuthi Mazimbabwe Yes We Can uphatheke kabi ngesenzo leso.
Ama-British ngabantu abanjani? Bekuhambisa isiphofu eZimbabwe? Hayi bakithi, hayi akwenziwa lokho. Bathi balama-human rights. Ama-human rights anjani? Okuthini ama-human rights?
Esinye njalo esizalwane seZimbabwe umnumzana Thabiso Moyo simthole sebemdobhile laye saxoxa laye ecingweni bemusa e-airport belungiselela ukumbisela ekhaya. Laye-ke ungomunye owakwaba yisibotshwa.
Nomama umntwana esasisonke kweminyaka engu-10 agcina embokhisa ngaye ejele. Aphuma lapho ngasebethi kini banthathele i-status sami, kodwa-ke lapho abathi bafundisele eZimbabwe.
Ugatsha lukahulumende weBrithani olubona ngendaba zasekhaya olwe-home office lwalile kukhuluma ngokubiselwa kwalabo bobabili ekhaya. Bathi bayaphambili ngokubisela abantu beZimbabwe abangela maphepha okuhlala elizweni. Inkulumo kamongameli Emmerson Mnangagwa yokuthi izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe kaziphenduke ekhaya zizamukelwa ngezandla zombili kule ngozi sokusenza abangela maphepha balale bequthile ngovalo. Ngimele iStudio 7 eHeathrow Airport, igama lami nguEzra Chisaspanda.
Oh,
ngisona isidakwa ngihlutshwa nje yigoma ingoma kamampintsha ihamba lo Pepsi bese igqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. EZimbabwe limanyane lamanyamazwe namhla ekunanzeni ilanga lokulwisana lomkhuhlane woqhuqho ele World Malaria Day. Lingakhohlwa ukubana liyalandela uhlelo lwe-Live Talk olivalelisayo ngontungamili Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.